Munyori mkuru msangano re Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations va Wisborne Malaya vanoti zvimwe zviri kudiwa kuti vatange mabasa zviri kuvanetsa kunyangwe hazvo vatotanga havo kuchenesa nzvimbo dzavanoshandira.
Tanzwa pari zvino zvimwe zviri kudiwa nemao makanzuru mapepa avari kuti gwaro rezveutano kana kuti health certificate inobva kune vezveutano inoratidza kuti munhu akagwinya kuti ange achishanda achitengesa kana kuti achishanda achishandangana nevanhu. Tikanzwa kuti nyaya yekunzi pari kudiwa tax clearance certificate, ndo zvimwe zviri kudiwa. Asi tinoona kuti havasi vanhu vese vanokwanisa kuita matax clearance certificate, uye havasi vanhu vese pari zvino vanokwanisa kuva nemahealth certificate, nekuti mitengo yacho inenge ichidiwa kuti vanhu vakwanise kutora mapepa iwayo iri nechepamusoro. Uye vanhu ava vanga vakavharirwa mudzimba, havana mari dzokuti vakwanise kutora zvinhu zvakaita seizvozvo pari zvino.
Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti makanzuro akawanda angorasikirwa nemari yakawanda nekuda kwevanhu vasingabhadhare mitero. Nekudaro vanoti vanotambira danho rehurumende rekuti vanhu ava vatenge marezinesi ekushanda.
Nyaya yemitero yakakosha zvikuru, nekuti kana tichitaura tichitaura nzvimbo dzavanenge vapuhwawo ivo kuti vatengese dzakanaka dzinoenderana nezvavanenge vachida kuita. Chechipiri ndechekuti mitero iyi inoumba guta ravo, ndayekuti kana vapedza kutengesera ipapo unodawo zvakare maservices eguta. Unodawo kufamba murodhi yakanaka uchienda kumba kwako, unoda kunwa mvura yakachena. Saka zvinhu izvozvo zvinodyidzana kuti tinge tichifambirana mberi, hunge maparts acontributa to the functionality of the whole.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo vanozviitira mabasa avo emaoko ava ndivo vakabata upfumi hwenyika.
WeInternational Monetary Fund wakaburitsa magwaro anoratidzaiwo kuti Zimbabwe ndiyo nyika ine the third biggest informal economy in the world. Tichienzanisa size ye informal economy tichienzanisa ne size ye total economy, informal economy muZimbabwe ino contribute close to 60% ye gross domestic product, kana kuti zvigadzirwa zvese zvinogadzirwa munyika. Makaonawo zvakare gwaro re 2019 labor force and child labor survey rakaburiswa neZimstat iro gore rino, riri kutaura iro kuti informal economy muZimbabwe inoemploya vanhu vanosvika iwo 76%.
Mashoko aya atsinirwa nevanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera, avo vanoti
hatinoziva kuti lockdown yanga yakonzera kuti vanhu vange vachimanikidzwa kugara kudzimba dzavo, zvakonzera kuti vanhu vakawanda vange vachitambudzika nenzara. Saka zvinobatsira kuti vanhu vange vachikwanisa kuzvishandira, vange vachikwanisa kuwanawo cheuviri, zvosimudzirawo kutengwa kwezvinhu kwanga kwadzikira. Kunozoita kuti hurumende iwane mitero value added tax kana kuti VAT, especially pakutengwa kwezvinhu. Asi tinoonawo kuti mukudzoswa kwavari kuitwa, vari kudzi vange vachirejista vobhadhara yavangati presumptive tax, zvichireva kuti hurumende yava kuda mari. Upfumi hwanga hwakuratidza kuti kusavapo kwevanhu ava veinformal sector kwaatambudza upfumi. Pane ongororo yakaitwa makore mana mashanu akapera neReserve Bank, vachiona kuti informal sector yaitenderedza mari inokwanisa kudarika 7.6 billion pagore, zvichireva kuti vakakosha zvikuru muupfumi hwenyika inei.
Muzvinafundo Gift Mugano, imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology, vanoti kunyange vanozviitira mabasa emaoko ava vakakosha, hurumende haina zvinobatika zvairi kuvabatsira nazvo.
Muno muZimbabwe hurumende iri kunyanya kukurudzira kuda kutora tax, sezvo muri kuona maregulations aiswa ecovid-19. So hazvibatsiri izvozvo, nekuti munoona kuti kuda kungosveta ropa reinformal sector. pasina chouviri chavari kuwana wa informal sector vacho. Saka inonga ya gonzo na chingai vaya vota aivasa hatuku kimari nikuta hatina chatiri kuwana da nyaye tax inofana kunzisika pazvinhu zviviri. Chekutanga isusu vanhu veZimbabwe tinofana kubhadhara tax kuti hurumende iwane kuenderera mberi. Kechipiri ndechekuti isusu tobhadhara tax tida kuziva kuti tiibhadharire tax yacho iri kutibatsirei. Saka chiri kuitika ndechekuti nguva zhinji hurumende haisi kunyatsa kubuda pachena oro kushandisa mari yevatowai tax kuti ibatsirewo ava vari kubhadhara tax kuti vagone kubhadhara tax yakawanda. Saka ndo dambudziko ratinaro rekuti vari kuti registai kubhadhara tax yeti vaifanira kutanga vaisa chirauro chekuti registai muone pekushandira pakanaka. Nekuti kana ndaona pekushandira pakanaka ndakubhadhara tax ndiri kuitira serendao yandiri kubhadhara government. Ndo saka mechona kuti kune dzimwe nyika unana Brazil vanotobhadhara rent pavanoshandisira iyo chiita kunge ndoya tax yacho.
Pari zvino vakawanda vanga vachibvumidzwa kushanda ndevaya vanoita mabasa ekutengesa zvirimwa pamisika mikuru yemunyika. Vamwe vakawanda vanozviitira mabasa emaoko vanga vari kungoita wakiti nagonzo nemapurisa nemauto. Ndakamirira Studio 7 Washington DC, ndini Blessing Zulu.